Kwanza mbutuko rekuti kune vana vakati vakawanda zvuru zvakati kuti zvangazi tsvaka kupinda munyika yemaAmerica tichibva kunyika dzeMexico nedzimwe nyika dziri muSouth America. Saka vana ava nekuda kwekuti vanga vachifunga kuti zvinhu zvichakasika zvanaka nokuti utungamiri wakachinja muno muAmerica kubva kuutungamiri wavaTrump zvino tave neutungamiri wavaBiden, vana vangu ndokubva vawanda pabota.
Vana ava vari kusvika kwasei vachibva kure kwakadaro?
Inini pachangu handizivi kuti vari kusvika sei. Vanoongorora vanofunga kuti vamwe vana vari kubatsirwa nemhuri dzavo vachitiza nzvimbo dzine upenyu hwakaoma, vachifunga kuti kana vauya kuAmerica zvinhu zvichavarerukira. Kuti vari kufamba sei, ndiani ari kuvabatsira, handisanda kunyatsonzwisisa kuti vari kusvika sei kunzvimbo idzodzi. Asi tinoziva kuti pane vakati kuti vanoita business rekufambisa vanhu iye yavanoti human trafficking. Vamwe vacho vari vanosvika kubhodha nokuda kwedambudziko rehuman trafficking.
Hurumende yavaBiden iri kubata nyaya iyi zvakanaka here sekuona kwenyu?
Pane zvino hurumende yavaBiden iri kuratidza kuti vari kuedza kushandura hukukutu hwanga huri mupolisi yavaTrump. VaTrump vanga nepolisi yekuti kana vana vasvika havarakidzwe hanyana nevana ivavo kana vamwe maimmigrants vangachipinda munyika muno. VaBiden vari kuedza kuratidza hanya zvakare ndokuda kwokuti maresources ekubatsira ana yanga abviswa mukutonga kwaTrump. Zvakureva kuti maresources anga asipo ekuti abatsire vana. Saka vari kutomhanya mhanya, hurumende yavaBiden vari kuedza kumhanya mhanya kuti vagadzirise zvinhu. Ndinorangara ndichiverenga kuti vakabvumirana nevatungamiri vekuta reDallas kuti vashandise convention center yemuDallas kuti imwe yenzvimbo ichaita kuti vana vawane kugara zvakare vagopindwa munzira yekugadzirisa zvinhu kuti ramangwana ravo rive rakanaka.
Vanhu veruzhinji muAmerica vanofungei nenyaya iyi sokuona kwenyu?
Pane nyaya yeimmigration ndiyo imwe nyaya yaita kuti pave nekukandirana makobvu nematehe. No, nokuda election yapfuura yanga iri nyaya yeimmigration yanga chimwe chinhu chandiri pamusorotoro chichikosa kuvanhu. Munoziva kuti 70+ million vakavhotera vaTrump, 80+ million vakavhotera vaBiden. Zvinoreva kuti panyaya yeimmigration pane vakawanda munyika ino vasingade kuti vanhu pave neimmigration policy inorerutsira vanhu kuti vapinde munyika ino. VaBiden mutungamiri wavo vanoda kutungamirira neimmigration policy inoziva kuti vese vese vamuno munyika ino vanhu vakabva kune dzimwe nyika. Saka nyika iyo vakabva kumwe, vakabva kure, tese tese takabva kwakasiyana siyana. Saka kuomesera vamwe kuti vapinde munyika ino zvikurusa kana vachitiza kubvudza mhiri kunyika dzavo kana kuti vachityira upenyu hwavo, vazhinji vanoti panofanira kuve nenzira yekubatsira vanenge vachiuya kunyika ino.